Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 24 2022 Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi RBZ yotarisirwa kuparura mari yema gold coins mangwana. Ve ZANU PF ne bato rinopikisa re CCC votashurana panyaya yemhirizhonga. Tichakupai zvabuda mumitambo yePSL nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa mangwana kuparura mari yema gold coins kuedza kusimbaradza mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo mari dzema gold coins idzi dzichabatsira vanhu kuchengetedza upfumi hwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovawo nhengo yebato reZANU PF.
Magold coins haya chinhu chakanaka uye zvichakakosha kuti Reserve Bank yafunga kutoramata anhu akaita sewayai. Nekuti tirikutarisa kuti vanhu vanga vachityira kuti kana waone maZimbabwe dollar ako ari kuti kana wasiya kubhanga paunoda kuzovatora paya anenge aberera muuremu tingati yatinoti value anenge adepreciata. Saka kana riri gold coin chinhu chinokwanisa kuchengetedza uremu hweupfumi hwaunenge unawo. Tingati kare vanhu vaikwanisa kutenga mombe sekuchengetedza upfumi hwaunenge unawo, apa manje takutarisa kuti unokwanisa kutenga magold coins. Saka chinhu chirongwa chakakosha uyezve chatiri kutambira nemaoko maviri, asi hazviperere ipapo. Tirikutaura kuti it's a first step in a very long journey inofanira kufambisa kuti mari yedu inzi yadzikama uyezve yaane uremu wakakodzera nekuenderana neupfumi hwenyika. Saka tikutarisa kuti Reserve Bank ichatora angu matanho
ndeapaya
kutarisira kuti tinofanga tine gold backed currency, yekuti Reserve Bank inofanira kunge iine gold rakati wandei kureserve bank magold awo, yekuti iwe kana une Zimbabwe dollar ukada kurichinja for gold you can get that gold.
Asika vamuponda vamwe vari kutivo dambudziko riripo apa inyaya yekuti vanhu havasina chivimbo neReserve Bank of Zimbabwe yacho, zviya zvekutoti kuri kuti vamangudya vakafamba pamusoro pemvura vamwanenge vava kuti vamangudya vakwanise kutiwina.
Izvozvo kuti chikuvimbika kwacho nekutendeka neyatinoti trust or confidence, yes, zvinoita zvichiberera nezvinenge zvichiitika. Saka ndasaiwasin kuti it's a first step towards building that trust and confidence.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano tikavabvunza kuti mari dzemagold coins idzi dzinoshanda here.
Magold coins haakwanisi kugadzira dambudziko rekushaiwa simba semari yeZimbabwe, nekuti tikazviongorora vanhu vazhinji vari pamusika mutema wekutenga foreign currency vanhu vari kushanda mabasa akasiyana-siyana, vanova vari mumainformal sectors nevari mumakambani nekuhurumende, vachida kuedza kuchengetedza kushaiwa simba kwemari yavanonge vatambira. Saka magold coins ari kuda kushandiswa senzira yekuti vanhu ivava vasaenda kumusika mutema sezvotakwa nehurumende vatenge gold. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ivava havana mari inosvika $2,000 yekuti vatenge magold coins, nekuti vanotambira mari shoma shoma kwazvo.
Zvinorevei?
Saka ndinoreva kuti vanhu ivava vachangorana kutenga maUS dollar anonge achikwana papepa avo. Yes, onga shoma zvayo panhu 1 kana itenga kana kuti $80 US kana kuti itenga 50 US, asi kana vaendepo nhu ndihwa vanonge vari mumarket yosvika kuma 7-8 million people. Imari yakawanda inokwanisa kuzungunisa rate kublack market. Chimwe ndechekuti pane dambudziko rekuti rate inoshandiswa kubank pakutenga magold coins, itunzi official exchange rate, iri pasi peblack market rate ne 100%. Saka zvichireva kuti pane mukana futi zvakare kuti vanenge vane mari kunyanya vaya vari mumaprojects ehurumende nevamwewo vanenge variwo vane mari dzakati wandei vanosindakangwa pamutown vanokwanisa kutenga magold coins aya paanozonge azomachua after 6 months vanoatengesa nerate iri pamusoro votenga futi mari kumusika mutema vodzoka futi back zotenga magold coins.
Saka pangaitwe sei neRBZ kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remunyika?
Dambudziko aisirei RBZ zvachose, vanhu havakwanzwisisi ipapo. Dambudziko ndee Ministry of Finance, ndivo vane mari yavari kushandisa kubhadhara vashandi vari kugadzira nevari kusupplya hurumende vanova vanozoenda pamusika mutema unotenga mari voita chimbira mutengo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mutauriri webato reCC Muzvare Fadzai Mahere vari kushora zvikuru bato reZANU PF neveZEC nekusatora matano mushure mekurohwa kwenhengo dzavo. Mushure mekurohwa kwenhengo dzebato ravo kwaMutoko neZuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Mahere.
CCC hatisi kufara zvachose nenyaya dzemhirizhonga dziri kuitika. Takaona zvakaitika kwaMutoko paweekend ino kwakarohwa vanhu vedu. Isusu tiri kudzokorodza zvatataura tataurazve kuti ZEC inofanira kuongorora nyaya dzepolitical violence kana kuti mhirizhonga, nokuti bumbiro remutemo rinotaura kuti sarudzo dzose dzinofanira kunge dzakasununguka kana kuti dziri free and fair. Saka kana vanhu vachirohwa vachipondwa nokuda kwekuva CCC sarudzo yakadaro inenge isina kusununguka maererano nemutemo, saka isusu tiri kuramba tichitsimbidzira kuZEC kuti nyaya dzemhirizhonga ngadziongororwe. Tirikuudza zvakare mapurisa akapiwa formal report neZuro kuti nyaya dzemhirizhonga idzi ngadziinvestigatwe kana kuongororwa nevemutemo, kuitira kuti veZANU PF vari kureva vanhu vedu zvisiri pamutemo vaonekwe vachizosungwa nemapurisa.
Asi tichitaura neveZEC vakativo vageza maoko saPirato panyaya dzemhirizhonga vachiti dzinofanira kungomhangarwa kumapurisa, ivo hapana zvavangakwanise kuita.
Ndozvatinotaura isusu kuti iyo ZEC yacho inofanira kugadziriswa kana kuti kurifomiwa, nokuti isusu zvatakaona ndezvekuti ivo vakaona ZANU PF ichiita violence kana kuti ichitaura iyo kuti ichaponda vaNelson Chamisa kana kuti ZANU PF inoponda mamembers edu ana Mo Blessing Ali ana Mboneni Ncube, ZEC inogeza maoko. Asi pakangoitika kanyaya kadiki diki kanenge kanoimvolva veCCC vanokurudza kusvetuka nekuita basa ravo. Bumbiro remutemo rinotaura zvakatsetseka kuti ZEC ine masimba ekutonga nyaya dzepolitical violence.
Pane mukana here wekuti munogona kutaura nemamwe masangano ekunze kuti nyaya idzi dzigadziriswe uye ndeapa?
Isusu sebato takataura nevekusadek nevekuau makore apfuura uye tikuramba tichitaura navo nazvino. Hazvitenderwe pasadek treaty yemaelection kana kuti bumbiro resarudzo rekusadek kuti kuitike nyaya dzemhirizhonga, kuti kuitike nyaya dzezegeni kana kuti kubiridzira panguva dzesarudzo. Saka inyaya yekuti SADC neAU inofanira kuzvitarisa.
Totarisawo sarudzo dzakaitwa kuChipinge nekuKariba, bato renyu rikakunda musarudzo dzemakanzuru, muri kuzvitambira sei?
Tinozvitambira nemufaro nokuti tirikuona kuti macitizen kana kuti vagari vari kufara nekugashira zvakanyanya mashoko eshanduko ari kubva kutriple C.
Mutauriri webato retriple C Muzvari Fadzai Mahere vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa.
Vanotriple C vanobatikana nenyaya duku duku. Isusu vekuZANU PF tiri kubatikana nenyaya yekuvaka nyika. President wedu yezvino ari kutenderera vakutoita mhoni vachikata maribhoni emaprojects matsva, mataundi matsva, masteel plant matsva, mapower station matsva. Tiri kuvaka Zimbabwe yamangwana. Vanhu vanongoitsvagano vachitikana paitika padoro pano vakatukana votaura ZANU PF ngavati CEO please. Hatibatikane nenyaya dzakadaro inini kana manzwa kuti kwaitika zvakadaro moenda kumapurisa vekunzvimbo iyoyo ndo vari pasi pemuti vakapiwa basa rekuchengetedza runyararo munyika under the constitution of the republic of Zimbabwe ndo vamunobvunza and vanenge vanzi varohwa vanoenda vonoripota kumapurisa macharges ouyiswa kune vanhu vanenge vakonzeresa mhirizhonga yacho majaji ndo zvavakagarira nemamagistrate kutonga nyaya dzakadaro isu veZANU PF nyaya yekuti vanhu vanomaradzurana vachihwati dzvidi tiri kubatikana nekuvaka nyika vanhu vari kuvaka mabridge madhamu nechi mungade kuti munyika munge mhirizhonga imiwo muri kuvaka hazviitiba tiri vanhu veibasa
asi kavari kupomeraiwo mapurisa acho nematare kuti anenge anorerekera kudivi reZANU PF zvekuti kunomhangara kupedza nguva
zvino kana vasagone kuwirana nemapurisa vochitotsvaga imwe nyika yekunogara ungati izvo masoja haudi mapurisa haudi CID enyika iyoyo haudi no these are the pillars of the state izvo zvekuti varare mudzimba dzavo mangwana vamuke vasina kuigumaradzurwa haikona mapurisa ari kuita kuti muve nerunyararo munyika vatadza kurara mudzimba dzavo vanhu vemudc nenzira yekuti mapurisa handiyeZANU PF vari kuchengetedzwa runyararo ruoto muafrica ndisi number one hakuna kana kutonzi kwaitika mhirizhonga mapurisa vari kuchengetedza runyararo saka chavanoengera vanhu vari kuvaita kuti varare usiku hwese vasina kupwanywa mahwindo mudzimba dzavo vasina kana kubirwa vasina kana kurohwa mudzimba dzavo vozoti mapurisa ashata ivo vari kuvapa runyararo vari kuita kuti vatenderere munyika ngavarege kudaro mani
vari kutika bato reZANU PF riri kutya sarudzo vachitarisa mabielections akaitwa emakanzura yakuchipinge nekukariba vachiti pakaitwa mareforms ZANU PF inotya kukundwa
aiko takaenda kumaelections vanhu vakavhota vanhu vakavhota zvavanoda chiri kungovasvota ndechekuti vainge ari mataundi avo avanga vachitonga for 20 years vachiwana majority absolute kumaelections zvinoi zvino ZANU PF yadzoka ukaona gap racho riri kuclosa zvisingamboiti because vanhu vari kuona mabasa akanaka kuitwa neZANU PF
mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari parunare muHarare zvichakadaro bato renational constitutional assembly riri kuti nhaurirano dzikaitwa kupoland dzinogona kugadzirisa dzimwe nyaya dziri kunetsa pamberi pesarudzo dza2023 bato iri rinotiwo riri kufara nezvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro kuchipinge dzemakanzura idzo dzakakundwa netriple C tabata mutungamiri wenca muzvinafundo Lovemore Maduku
takamatambira maresults emaelections akaitika isusu senca tinobutikana nemaresults atakawana maresults atakawana anotaridza pati iri kukura nekuti patakapinda muna 2018 muwadhi iroro iro takaita mavhoti anosvika 90 so izvezvizvi takaita mavhoti anoita 127 asi vanhu vanga vachivhota vanga vari vashoma kune vanhu vakavhota muna 2018 asi ndichitaura ndakangomirira maelection generally takaona zvimwe zvinhu zvaiitika ikoko zvinoita kutiti toda mamwe maelectoral reform atakatoendesa sepolad electoral reform yatakaisa sepolad iyaiedastere ireform yekuti vanhu vasaita zvekuti handigoni kunyora vobatsirwa vanhu vakavhota apa vachinzi vaiti havagoni kunyora vanhu vanotozikana kuti vanogona kunyora asi mutemo uripo ipapo hauna zvinhu zvakakwana zvekuti munhu asauya achinyepa uye achibatsirwa nemunhu anenge achitogona anenge achiti nhasi oti handigoni kunyora mangwana anenge achibatirawo mwari kuti handigoni kunyora zvinhu zvakadaro izvozvo. Saka ndozvatakaona zvanga zvisina waka ende zvinofanira kuti tinyatsopusha kuti paite electoral.
Asika nyaya yepolite kubva zvayaumbwa pachitaurwa nyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo panenge pasina kachatichanyatsobuda muzvinafundo tichitarisa kuti sarudzo dzasvika padhuze.
Zvakatobuda kupolite kwacho chakatopedza wani kuita masuggestions. Handichiziva kuti vateereri nemi vekustudio 7 veVOA makaona here pepa rakasainwa nemapolitical parties ese ari mupolite achitenderana nezvinhu 16 zvatiri kuti izvi zviitwe izvo zvinogadziriswa. Saka izvi takatikana tikazoemesa kuhurumende. Saka Pollard yakapedza tamirira izvozvo izvi kuti hurumende ichitora zvinhu zvainoti izvi iri kwatambira izvi haisi kutambira. Sekutandirana kwatakaita navo vaitiwo by panopera September apa tinenge taane zvinhu zvimwe zvavanenge vazoti zvechigeni muelection law.
Mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kushora zvikuru Russia nekuisa munjodzi chibvumirano chekuti ibvumidzwe kutengesa Ukraine ibvumidzwe kutengesa zvekudya zvakaita sechibage, mafuta ekubikisa nezvimwe kubatsira vanhu vakawanda pasi rose vari kuziya nenzara nekudhura nekushayikwa kwezvinhu. Russia nezuro inonzi yakakanda chombo nemuchadenga panzvimbo inotakurirwa zvekutengesa izvi muOdessa port. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa nenyika mbiri idzi nemusi wemuvhuro. Vari kukwikwidza kutora chigaro chekutungamira Britain chakasiyiwa navaBoris Johnson vari vebato remaConservatives vanoti vaRishi Sunaki naamai Liz Truss vanoti vachadzika mitemo inoomesera vekune dzimwe nyika vanoda kugara kana kupotera munyika iyi. Vaviri ava vanotiwo vanotsigira chirongwa chekuti vanenge vachida kutsvaga upoteri munyika iyi vatange vaenda kunogara kuRwanda mapepa avo achiongororwa. Muchirongwa chevechidiki chesvondo rino chatinotarisa zvinosangana nevechidiki, Ivan Zininga weStudio 7 ari kutaura nemwanasikana wemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri. Mwanasikana uyu Tariro Kandemiri ari kuteera matsimba ababa vake nekutepfenyura panepfenyuro pamadande mutande paterevhizheni nemumapepanhau. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Takauya kuno kuUnited States na 2004 and patanchichiri kuZimbabwe ndaitamba field hockey ndiyo sport number one yekuZimbabwe. Saka patakauya kunoku patakapinda kuhigh school ndanda kutambawo field hockey. Papa neshamwari dzangu dzekuhigh school dzaitamba lacrosse, mitambo inonzi lacrosse. Nandisingatombozivoti chii chocho kana kuti tsvimbo yacho ndaibata sei, kumhanya kwacho choita sei, kukuwesa choita sei, asi ndakaona kufara kwaita shamwari dzangu nemutambo uyu. Saka ndikati ndaindiondiona kuti chii chocho.
Iko zvino ndoda kuti tijambe tibve kumutambo tidzoke tiuye pazuva ranhasi. Tiri kukuona pamatv, tiri kukunzwa pamaredhiyo, ndiwe wakutodeedzera watiwo Charles Mabika wedu wekuno kuAmerica. Zvakauya sei izvi?
Mukana wekudeedzera magame ndakatanga ndichingonyorawo zvangu paTwitter nepaInstagram nezvemutambo welacrosse nichitaura tichichi kuitika kusapotawo vatambi especially vakadzi vaitamba, nekuti nguva iyoyo panakatanga inini pambasina vanhu vakawanda vaitaura nezvelacrosse yevakadzi specifically. Saka ndakaonawo mukana wekutaura nezvemafavorite players angu nezvavaiita, and pane vanhu vakatanga kuona kuti musikana uyu anoziva skereki nezvemutambo uyu and anowanawo mukana wekukonekta nevanotamba whether kuno kuUnited States kana kuEngland kana kuJapan chero kune vamwe vanotamba iye anovaziva, anowana mukana wekukonektawo nawo. Saka vanhu vekuESPN, vanhu vemaorganizations akawanda vakatanga kuonawo izvozvo vati Chari uye uchishandire kuti udaidze magemu uitewo mainterview nevanhu kuti ukonekte lacrosse kune community around the world.
Saka pari zvino ndezvipi zvamuri kuita? Takanzwa manga muri kuDC apo kwakune maworld cup, takanzwa muriko zvakare, chii chamuri kuita pari zvino?
Ndiri busy So ndakabva ku World Lacrosse Women's Lacrosse Championship yangaitwa ku Towson University. Kuko ndaidaidza ma games ema teams from Jamaica, Latvia, Czech Republic, Wales, and Akanakura Stereki, kuona kuti vakadzi vesava they were working for over 5 years kuti vauye kuno ku United States post-COVID, futi kuti vauye vatambire gold medal yakawira ne United States of America Team USA. And iko zvino ndakugadzira kudzokera kuDC, ndiri kuSparks, Maryland, ndichita commentary nekuita interview for Athletes Unlimited Women's Lacrosse, e-professional league yevakadzi vanotamba lacrosse from United States to Canada. And vanouya for 4 weeks kuSparks kuti vaite mitambo yo headquarters yeUSA Lacrosse. Ini ndichita interview ndichitaura vanhu behind the scenes kuti ndiratidze kuti chii chinonzi lacrosse, and maprofessional aya vanoprepare sei, vanotamba sei, and vanofara sei kuita opportunity.
Semusikana akazvarirwa kuZimbabwe akatouya wati kurei kuAmerica, hazvina kukuvhundutsa here zvekupinda mumitambo yechirungu izvi?
Kana handsipo zvakandivhundutsa. Pandakatanga inini ndakaita rake rekuti kuhigh school kwangu, Springbok High School, Montgomery County, kwangu kwakawando vasikana vatema vaitamba. Asi patakazotangawo kutamba nedzimwe chikoro ndakaona kuti hakuna vanhu vakawanda vasikana vakawanda vanotamba lacrosse vasikana vatema. Saka kutanga izvo zvakanditsisa mumbichana nekuti ndaenda kufeel kunge ndirai ndiri different pamwe hausi mutambo wedu no pamwe hachifanira tiri mucommunity iti mumitambo iyi. Pandakazoonawo kuti yanga ichionekana yokuti ndiite inspiration kuti vamwe vatange kutamba vakafanana neni vekuZimbabwe, vekuUganda, chero kwaanobva tine opportunity and tine belonging mucommunity yelacrosse. Isiri limited to Ganda redu, isiri limited to Maria tinayo, chero izo zvasina basa. Saka ndakaitara kekutanga kune chikoro chaanchine diversity yakawanda, and izvo pandakapindawo munzvimbo pambasina vanhu vatema vakawanda, ndakaona kuti you know what, ganditange kutobuildawo foundation kuti vamwe vakaita sendi vatangewo kutamba.
Vakawanda vachanzwa tichitaura pano vachati isu tinoziva Jonga Kandemiri. Ko uyu wauri kutitariro Kandemiri uyu abva nekupi ko uyu? Ndinovati kudii?
Saka inini ndiri mwana waJonga naPosha Kandemiri, one of two vakanawo chapiwa oda sistangu, shout out to chapiwa inoti anenge achitererawo, and two peas in a pod. You know, baba wangu as you know ndi journalist amongst other things, and vakandidzidzisa stereki zvekushanda nemwoyo wako wese, and zvekuudza mastori evanhu as they should be authentical. You know, mucommunity baba wangu has reputation yokuti vanhu vanovafarira stereki because vanoziva kuti vanotaura you know, so clearly, and the truth, he brings the truth to every story. Wano highlight ama issue akawanda but also my joys akawanda.
Tariro Kandemiri, musikana wechidiki ari muno muAmerica, achitaura naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikugamuchirai muchirongwa chezvechitendero. Sezvatinoita nguva dzose tisati tachinja musoro wenyaya, tinokupai mukana wekutiudzawo maoniro enyu ngatiwei zvinotaurwa nevamwe vatereri vezvechitendero.
Makadiko Wande pachirongwa chechikristu netsika. Ndiri kuda kuti ndiwedzerewo zvishoma pane zvataurwa namufundisi wapindura uye ngaachibvunza kuti izvoni pfuma inonzi tisachengete pasi pano asi tichengete kudenga. Zvairehwa paitaurwa kunzi izvoni pano pasi pfuma inoparadzwa nezvipukuto nengura, tsvagai upfumi husingaperi. Inyaya yekuti vanhu taikurudzirwa kuti tisaite zvakaipa. Kana tichinge tiri pasi pano hatifaniri kuita zvinhu zvakaipa. Vazhinji vari kuunganidza pfuma nekuponda vamwe, vamwe vari kutora zvikwambo, izvozvo zvese zvinhu zvakasviba pana Mwari hazvidiwe. Ende kana zvese zviri kunzi pfuma yekudenga, haumbofa wakaiwana pfuma yekudenga iyo, nokuti kana uchiita zvakaipa hautomboende kunzvimbo kunoenda vatsvene. Unenge uri kunzvimbo kwaunenge uchitambudzika, kwaunenge uchitongwa. Saka apa zvikuedza kukurudzira Mwari waedza kuti kurudzira kuti tisanyanyestereke kuita zvakaipa tiri pano pasi nekuda kwemaearthly things zvinhu zvinopfuura. Hapana kana akapfuma zvakadiya nemamirionzi atakambonzwa akauyigwa nemamirionzi ake. Munhu anongoenda ari zvaanenge ari achiuya ndo zvaanoenda ari. Saka Mwari ndo zvaanoda kutitaurira izvozvo kuti zvese izvozvo zvatinoita izvi kana kuuraya vamwe kuita sei kuti tipfume hazvina kana nebasa rese nokuti hazvina kwazvinotisvitsa. Ukafa unobva wafa zvachose. Asi ukanga uri munhu anoita zvinhu zvakanaka achitya kutadza achiteerera mirayiro yaMwari. Paunofawo unenge wakugara muupfumi wakugara muupenyu hwakanaka nokuti unenge wakuenda kunzvimbo tsvene.
Makadii vatamunoka wandee. Vangu sita ndinoitwa Pastor Mhungu. Ndoda kupindura murume wabvunza mubvunzo wakanaka uyo. Kudenga kana tichinge takunda nyika ino kudenga zvinhu zvose zvinenge zviriko. Hakudiwi chunhu chinenge chakatukwa tikaenda pabhuku ya zvakazarurwa 22:3 inotaura kuti kudenga hakuna kwekusina chunhu chakatukwa saka kana chatisingapomegwa. Saka fuma yose yatinobata panyika imwe yakasiyana-siyana imwe yakatukwa imwe haina kunaka. Saka zvinhu zvose zvakatukwa zvinenge zvisingadiwi kudenga kune zvinhu zvitsvene zvakanaka. Saka tikadzokera pavhunza apo pekuti ko fuma yacho ichanakidza kudla sei nekuti ndinenge ndisisina mukadzi nehama. Tikadzokera pabhuku yamabasa apostori 3 inotaura kuti pamusoro pekuti vatendi vakatengesa zvose zvavaiva nazvo vakaisa pamwe chete vakati zvose ndezvedu zvakangofanana. Saka kudenga hama dzako dzinenge dziriko idzodzo ndo hama dzako dzaunenge unadzo ikoko nekuti vanhu vanenge vava nefungwa imwe chete. Hakuna umwe munhu unenge achafunga kuti iyi haisi hama yangu kana kuti ndiani. Hakuna unenge achishayiwa kana kuti unenge achifunga kuti hama dzangu dzaendepi nekuti tose tinenge tiri hama imwe chete.
Makadiko wahwande, ini ndinofara zvangu ndinoona kupawo pfungwa dzangu. Munoona Jesu akafa akamuka, zvichireva kuti kumuka kwaakaita haana kumuka aine mwiri wake waakanga ainawo pakutanga, vakanga vashanduka. Zvichireva kuti kana isuwo kana tichinga tazoponeswa tinenge tashanduka tisisina mwiri wedu uku pakutanga. Uyu mwiri unochiwa uyu, uyu mwiri unozwa kuda sewaakadzi uyu, tinenge tisina mwiri iwo, tinenge taane umwe mwiri watinenge taakurarama tiinawo. Ende taponeswa tinenge tichinyatsoziva kuti uyu ndinhingi wedu uya, uyu ndinhingi, uyu mwana wangu, uyu mwana wangu, tinenge tichinyatsa kutozivana. Asi tinenge tisisina kafeeling kaya kekunzwa kuda mukadzi kana kekuda kunzwa kuda chii, tinenge tisisina ba. Mwari paaitaura achiti izvo, musazviunganidzire pfuma pasi pano nekuda kwekuti panapa pane ngura, pane mbavha, zviunganidzire pfuma kudenga. Aingoreva kuti pfuma yedu yepasi pano ngatiinivhestirei mukati meshoko raMwari. Tikainivhestira mukati meshoko raMwari, kana tichinge tazoponeswa tava kudenga, tinenge takatopfumiswa, tinenge taakurarama upenyu husingaperi. Maita henyu.
Vatereri, tinotenda nepfungwa dzenyu dzamatipa. Ngatisanganei svondo rinoya apo tichatangazve umwe musoro wenyaya. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Nasi: Islanders 1 Bulawayo City 0, Capes United 0 Manika Diamonds 0, Tenax CS 0 Bulawayo Chiefs 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. RBZ yotarisirwa kuparura mari yemagold coins mangwana. VeZANUPF nebato rinopikisa reCCC votashurana panyaya yemhirizhonga. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.